dare ramedia street rekumbare muno muHarare nhasi ratura mutongo wekuti muzvare masarira vagare mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekubatwa nemhosva yekukanganisa kufamba kwevanhu nemotokari kwavanonzi vakakonzeresa pakuratidzira kwakaitwa gore rapera mumusha wemufakose pakaramwa veruzhinji mabasa kwemazuva maviri asi mumwe mwedzi minomwe yasendekwa parutivi vachinzi vasapare mhosva yakadai zvakare mukati memakore mashanu ari kutevera dare rati pamwedzi gumi nemumwe yasara zvare masarira vanogona kuipika kana kuti vanoshanda pachena pamaobra clinic kubva na 8 dzemangwanani kusvika na 4 dzemasikati kwemasvondo gumi nemaviri muzvare masarira avo vasarudza kunoshanda pachena sezvaturwa nedare vaudza studio 7 kuti vachapikisa kubatwa kwavo nemhosva pamwe nemutongo uyu vachiti paitwa chavati chitororo pakutongwa kwenyaya yavo muzvare masarira vakasungwa zvichitevera kuratidzira kwakaitika muna chikunguru gore rapera mushure mekuramwa mabasa kwemazuva maviri kwakakurudzirwa nemasangano akaita sehashtag thisflag pamwe netajamuka mune imwewo nyaya vamwe vadzidzisi mune zvimwe zvikoro muHarare nekune dzimwe nzvimbo dziri kumaruwa vaswera vasiri kudzidzisa vana zvichitevera kuramwa mabasa kwakaitwa nevadzidzisi nezuro avo vaida kuti hurumende vabhadhare mari dzavo dzemabhonasi egore rapera kunyange hazvo vamiriri vevashandi vehurumende vakabvumirana nehurumende nezuro kuti mari iyi ichatanga kubhadharwa kubva mwedzi unouya zvichienda mberi vamwe vadzidzisi vataura nestudio 7 vati vakamirira kuti vanzwe shoko rinobva kuvatungamiriri vavo vasati vadzokera pabasa vaobert masaraure avo vanotungamirira sangano revadzidzisi vekumaruwa vati pari zvino nhengo dzavo dzinofanira kudzokera kumabasa dzakamirira kuona kuti hurumende ichazadzisa here zvayakavimbisa mumusangano wanezuro vati chimwe chinonetsa kusvika kwemashoko kunhengo dziri kumaruwa zvikuru sei munzvimbo dzakanyanyosaririra zvichakadaro munyori mubazi rezveutano vagerald gwinji vaburitsa mashoko ekuti madhokotera ese akaramwa mabasa kwemasvondo maviri apfuura haasi kuzobhadharwa pamazuva avasina kushanda vachiramwa mabasa vana chiremba ava vakadzokera kumabasa mukupera kwesvondo zvichitevera chikumbiro chakaitwa negurukota rezveutano vadavid parirenyatwa zvichitevera kuita murakatira kwakanga kwoita varwere muzvipatara hurumende yakavimbisawo kugadzirisa zvichemo zvavana chiremba ava hatina kukwanisa kutaura nemutungamiriri wezimbabwe hospital doctors association vaedgar munetsi kutinzwe divi ravo padanho ratorwa nehurumende iri ndakamirira studio 7 muHarare dini Thomas chiri pasi.